Manera kana kamuriye Zimbabwe ino Studio 7
tishitete nyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ewetulela indaba ezimqotho nge Zimbabwe
sisakaza sise Washington DC.
Manero wakanaka watereri, chinosanga na fakara manero anasi, uru musuwe chipiri, mbuzi 16, 2021. Makaterera ku Studio 7, nefenyuru enya zirikitika mu Zimbabwe, zamuru piwa na Studio 7, iri mu Washington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri mu Washington DC ndichiti ezvinoizvi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Bazi rezveutano rinoti nezuro hakuna munhu akafa nechirwere cheCOVID-19. Muzvare Mary Mubayiwa avari kunetsana nemurume wavo vari mutevedzeri wemutungamiri wenyika vaConstantino Chiwenga vanonzi nedare vagare mujeri kwamazuva gumi vachiongororwa kuti vanokodzera here kumira pamberi pedare vachitongwa pamhosva dzavari kupomerwa. VeUNICEF neEuropean Union vopa mapurisa emuZimbabwe michina yechizvino-zvino kana kuti DNA analysis yekushandisa kuunganidza umboo panyaya dzekubatwa chibharo nekuponda. Nyanzvi munyaya dzezveupfumi dzokurudzira hurumende kuti ishandise dzimwe mhando dzemoto kuti igadzirise dambudziko remagetsi ratova chigariro musoro wetsuro kushaya nyanga munyika. Sports and Recreation Commission yomisa Bodres Difa basa ichiripomera mhosva yekuita zveuori, asi nyanzvi dzoyambira kuti zvikwata zveZimbabwe zvinogona kumiswa mitambo yose inotevera neFIFA nekupindira kwehurumende uku. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Bazi rezveutano rinoti nezuro hakuna munhu akafa nechirwere cheCOVID-19 zvakasiya vafa nacho kusvika pari zvino vachiri zviuru zvina nemazana matanhatu nemakumi mapfumbamwe nevanomwe kana kuti 4697. Vanhu makumi matatu nevatatu kusanganisira vana vechikoro vashanu kumasvingo vakabatwa nechirwere cheCOVID-19 zvasiya vabatwa nacho kubva zvachatanga kupararira gore rapera vave zana rezviuru nemakumi matatu nezvitatu nemazana mana nemakumi manomwe nemumwe kana kuti 133,471. Bazi rezveutano rinotiwo vanhu mamiriyoni matatu nemazana mana nemakumi masere nezvitatu nemazana matatu nemakumi mashanu nevatatu kana kuti 3,483,353 vabayiwa nhomba yeCOVID-19 yekutanga. Vabayiwa nhomba yepiri sezviri kukurudzirwa vave mamiriyoni maviri nezviuru mazana manomwe nezvitanhatu zvine makumi mapfumbamwe nevatanhatu kana kuti 2,706,096. Hurumende inoti ine hurongwa hwekubaya vanhu mamiriyoni gumi nhomba kana kuti zvikamu makumi matanhatu kubva muzana. Muzvare Mary Mubayiwa ava vari kunetsana nemurume wavo vari mutevedzeri wemutungamiri wenyika vaConstantino Chiwenga vanzi nedare vagare mujeri kwemazuva gumi vachiongororwa kuti vanokodzera here kumira pamberi pedare vachitongwa pamhosva dzavari kupomerwa. Thomas Siripasi anotipa nyaya iye.
Mutongi wedare raMajor Street valanzini Ncube vatura mutongo wekuti Muzvare Mubayiwa avo vasiri kunzwa zvakanaka vagare mujeri kwemazuva gumi kuti vaongororwe nana chiremba vehurumende vari mujeri kuti utano hwavo hunokodzera here kuti vamire mudare vachitongwa. Mutongo uyu wauya apo ana chiremba vehurumende vaviri vakapa miono yakasiyana mudare nezuro, umwe achiti Muzvare Mubayiwa vanokodzera kuti vamire pamberi pedare asi umwe wachiti izvi hazvikwanisike nekuti vari kukanganwa nekukurumidza uye vari kuratidza kuti vari kushungurudzika mupfungwa nekuda kwekusaona vana vavo avo vari kunyimwa navachiwenga avo vari kunetsana navo mumatare. Mutongi wedare ataona zvakakodzera kuti Muzvare Mubayiwa vagare mujeri vaongororwe nevamwe ana chiremba vozodzoka kudare mushure memazuva gumi mumutongo wavo vanwe vationyaye kuti muzvare mbai vavadzoserwe passport yavo kuti vanorapwa haisi nyaya iri pamberi pedare zvokuti vangature mutongo wekuti muzvare mbai vapiwe passport iyi kuti vanorapwa kunze kwenyika sezvavari kuda paturwa mutongo uyu muzvare mbai vanamai vavo nedzimwe hama dzanga dziri mudare varidzamhere pamberi pemutongi wedare rimwe remagweta muzvare mbaiwa vadag coltard vati havasi kufara nemutongo waturwa nedare vachi izvi zvaratidza kuti pari kushandiswa nyaya dzezvematongerwo enyika kwete mutemo vacoltard vati vachakwidza nyaya iyi kudare repamusoro
clearly we think this is a horrific injustice it clearly seems that the state is persecuting our clients, pursuing personal agendas, and putting someone who is clearly extremely unwell into prison custody is a grave injustice.
Mutongo uyu usati waturwa muzvare mbaiwa avo vanga vachidedera uye kutadza kutaura zvakanaka vachiratidza kuti vari kurwadziwa vakumbira masangano anorwira kodzero dzevanhu kusanganisira United Nations kuti apindire munyaya yavo kuti vakwanise kunorapa pamwe nekukwanisa kuona vana vavo muzvare mbaiwa vatiwo dai mutungamiri wenyika vaemarson munangagwa vapindirawo munyaya iyi vakati chinovarwadza ndechekuti murume wavo uyo wavari kunetsana naye ari kushandisa simba rake rezvematongerwo enyika kudzvinyirira kodzero dzavo muzvare mbaiwa vari kupomerwa mhosva yekunzi vaida kuuraya vachiwenga pavaive mune chimwe chipatara chekusouth africa kufojera mapepa emuchato kubudisa mari munyika zviri kunze kwemutemo pamwe nekurova musikana aishanda kumba kwavo ndakamirira studio 7 muharare ndini thomas tiri pasi
UNICEF neEuropean Union dzapa mapurisa emuZimbabwe michina yekushandisa kuunganidza umboo panyaya dzekubatwa chibharo nemhirizhonga pachishandiswa michina yechizvino zvino kana kuti DNA analysis izvo zvichaita kuti nyaya idzi dzitongwe nekukurumidza vaya vanenge vatadzirwa vachibatsirikana nguva iripo Godwin Mangudya anoti panyaya inotevera
michina iyi inokosha zviru mazana mashanu zvemadhora ekuamerica kana kuti $500,000 ichange ichishandiswa nezimbabwe republic police forensic science laboratory kuongorora umbowo nekuhuendesa kuhofisi yemuchuchusi mukuru wehurumende national prosecuting authority kuti hushandiswe mumatare kusungirira vanenge vapara mhosva vachitambidza michina iyi kugurukota rinoona nezvemukati menyika vakazembe-kazembe uye kumukuru wemapurisa vagodwin matanga mukuru weunicef muzimbabwe dr tajudin oyawale vakati michina iyi ichaita kuti mapurisa aunganidze nekuongorora umboo munyaya dzechibharo nemhirizhonga yepabonde vachitiwo kushayikwa kweumboo hwedna ndiko kwaita kuti vanenge vapara mhosva idzi vasabatwe nemhosva nekuendeswa kumajeri
to fast-track evidence generation and contribute to survivors receiving justice. Recognizing that DNA evidence will become the new norm for the Zimbabwe criminal justice
michina yedna yatiri kutambira nhasi ichaita kuti umboo huvepo pamwe nekuti vanenge vatadzirwa vabatsirwe nekukasika matare emuzimbabwe achange ava kushandisa umboo hwedna
vapatrick lambrets avo vaimirira european union vanoti sangano ravo rinofara chose kutsigira zimbabwe pasi pechirongwa ichi chiri kuitwa neunicef vachiti sangano ravo riri kushandisa mamiriyoni makumi matatu emadhora ekuamerica pachirongwa ichi mukati memakore mashanu anotevera vanoti kunze kwemapurisa vari kushandawo nemasangano akazvimirira pamwe nekuita zvimwe zvirongwa zvekuenzanisa mikana pakati pevanhukadzi nevanhurume mukuru wemapurisa vamatanga vakati mapurisa ange ari kutadza kuunganidza umboo hwekuti vanenge vapara mhosva vaendeswe kujeri nekushaya michina yechizvino zvino nehunyanzvi hwekuita basa iri
Helping us link suspects to the commission of an offense, forensic science also enables the truth to be laid bare and the criminal justice system to obtain answers.
Forensic science ichabuditsa chokwadi pachena uye ichaita kuti matare ashandise umboo hwawanikwa nenzira dzemandorokwati
ZRP yaipa basa rekuongorora umboho kana kuita DNA analysis kumakambani akazvimirira ayo aitora nguva kuita basa iri izvo zvaita kuti nyaya dzinonoke kutongwa kumatare asi zvichitevera mishina yavakapiwa neUNICEF neEuropean Union ZRP yavikwanisa kuita ongororo dzeDNA analysis yega izvo zvichaita kuti umboho munyaya dzekuponda kubatwa chibharo nedzimwe huunganidzwe nechimbi-chimbi vakazembeka zembe vakabva vayambira matsotsi neavo vari kuronga kupara mhosva kuti mapurisa ave nemishina inoita kuti vakwanise kuwana umboho vachishandisa mishina nekukasika izvo zvichaita kuti nyaya dzitongwe kumatare nekukasika.
With this equipment, the Zimbabwe Republic Police will be able to easily solve crimes such as murder, rape, and also create a digital DNA-based database for missing persons.
Michina iyi ichaita kuti ZRP ikwanise kuwana umboho panyaya dzekubatwa kwechibharo kuuraya pamwe nekuumba gwaro ravaya vanenge vatsakatika.
Vanoti DNA ndeimwe nzira yekuunganidza umboho zvakadzama uye ZRP inofanira kushandisa mishina iyi zvine mwero mukupedza mhosva munyika nekuona kuti vanhu vagara murunyararo. Mutungamiri weLaw Society of Zimbabwe vaWellington Magaya vanoti zvakanaka chose kuti ZRP ive nemishina inokwanisa kuti itsvage umbowo hwekuti ndiani akapara mhosva.
Izvo zvinhu zvakanaka because zvichaita kuti vanhu vane mhosva chaivo vaende kujere, vanhu mavictims vasasara vasina recourse because umbowo hwashayikwa.
Vanotiwo mishina iyi yakanakirawo kana vasungwa nekuti umhizha hwechizvino zvino uhu hunovapupurira kana vasina kupara mhosva. Sachigaro wekomiti yeparamende inoona nezvemadzimai Amai Chido Madiwa vanoti
vamwe vacho vanhu vanotadza kubatsirwa nekuti hapana zvikwanisiro zvinoita kuti vanhu vabatsirwe. Asi apa kutaura zvinotaura kuti hurumende iri kuteerera zviri kutaurwa kuti itai kuti izvozvi zvinge maservices iyoyaya anga achikurumidza kuwanika nevanhu.
Ongororo yakaitwa neWorld Health Organization muna 2014 yeGlobal Status Report on Violence Prevention inoratidza kuti mukadzi kana musikana mumwe chete pavatatu anoshungurudzwa kana kubatwa chibharo paupenyu hwake. MuZimbabwe, National Baseline Study on Life Experiences of Adolescents yakaitwa muna 2010 yakaratidza kuti zvikamu makumi mana nezvitatu kubva muzana zvevasikana vari pakati pemakore 13 ne11 vakabatwa chibharo kana kumbunyikidzwa uye izvi zvakawedzera panguva ino yedenda recovid-19. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangoja.
Sangano revarairidzi vekumaruwa reAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe kana kuti ATUZ rinoti nhengo dzaro dzapinda muzuva repiri nhasi dzichiramwa mabasa dzichida kuti hurumende idzose mihoro yaitambirwa nevarayiridzi muna 2018 uye kuti vachanyoresa bvunzo gore rino vabhadharwe. Mutungamiri weATUZ vaObert Masaraure vanoti nhengo dzavo dzinokwana zvikamu makumi mashanu nechimwe kubva muzana hadzina kuenda kumabasa nhasi zvichireva kuti nhengo zvikamu makumi mana nezvipfumbamwe ndidzo chete dzaenda kumabasa. VaMasaraure vanotiwo vari kufadzwa nerutsigiro rwavari kuwana kubva kune mamwe masangano kusanganisira asiri evarayiridzi avo vanoti ari kutsigira danho ravo rekurwira mihoro yakanaka. Sangano reATUZ rine nhengo dzizere dzinodarika zviuru zvinomwe asi VaMasaraure vanoti rine vamwe varayiridzi vanodarika zviuru makumi matatu nezvishanu kana kuti 35,000 vasiri nhengo dzizere vanoritsigira. Ngatinzwei vachitsanangura mafambiro aiita zvinhu muzuva repiri rekuramwa mabasa.
Tiri kuona matikorokotesa maticha eZimbabwe ayo ari kuita zvatatisingatarisiri. Tatiziva kuti vanovhundutsirwa, vanoshidzirwa nekudzimwa mabasa nekutorerwa muhoro. Asi vajifaya zvese varega kuenda kumabasa. Attendance dzasi mumaschools yadhropa kusvika pa49% varayiridzi vachiramba kuti hatirambe tichishandira mahara tine mhuri dzekuchengeta. Chiri kunyatsotifadza ndechekuti vamwe vemamaunionwo vari kujoina. Tichiitawo hurukuro nemamwe vemaunion kuti toita sei kuti tisimbara zvedonzo redu.
Zvii zvamuri kuchemera kuti dai zvagadziriswa zvaita kuti mutore danho rekuramwa mabasa?
chichemo chiri zvingori zviviri chekutanga chiri chekuti mari idzorerwe payanga iri pre-October 2018 chipiri chiri chekuti kana murayiridzi achine zvizoita apiwo kondrakti riseparate inoita kuti abhadharwewo sezvo zemusekiriri separate entity munokatarisa vanogadzira mazamanishoni anonyorwa kuzemuseki vanobhadharwa vanoamaka vanobhadharwa varayiridzi vanoaizvidzi vanofanira kubhadharwa nekuti chinoita kuti chinyanyo chimira kuti vabhadharwa ndechekuti kuinvigiratako kune marisk akawanda akunoya napo ikuita kuti nenyaya yenzara yatinaineni mwaanoita problem arimo onzwa nzara odonha asi unochachwa wotozwa ane mhosva wodzingwa basa asi wanga waenda kunoita maricho kumunda wausingabhadharwi zvakare because zimuseki kwatiri maricho yepanext door hapasiri rodonzo ratakaibhulairwa nepublic service saka tokufara kuti vanhu vese vari kupinda vachiwirirana nesu
iko kurangwa mabasa kwamaita uku hurumende yati yatora matanho here kubva nezuro nanhasi ekupindura zvamaita izvi
hurumende iri kuramba ichiita zvayo zvekuita zvetikuita zvezvanhana zvevana vekukreshi kuda kunyomba tinoona vachinyora manyepo manewspaper vachiti maunion iwayo ari kuratidzira ana vanhu ane vanhu 300 ivo vaitoziva kuti vanonyepa hatizive kuti pfungwa dzezvana zvekukreshi vakazwanepi vari vanhu vanofanira kutungamira hurumende iri kunyomba iri kuita kumwe kwainotiratidza iri kutaura kuti zvatoita hazvina basa asi tokuti hurumende kana iri yevanhu izive kuti sekesetefaisi yebumbiro rezimbabwe rakaipa hurumende basa rekuti ngaichidhiriva on the association yapindura zviri fomoti
tichiona uwandu hwamuinahwo imi zvingaita here kuti pave neyatingati impact kuramwa mabasa kuri kuitwa nevarayiridzi
mukatarisa varayiridzi vanotsigira tus vese vanosvika 35,000 mafuu members edu hongu taakusvika ku7,000 zvichidaro sezvavaitoratidza apa impact yatovepo nekuti tiri kufamba tiri pamwe chete
ava vanga vari mutungamiri wesangano revarayiridzi vekumaruwa reamalgamated rural teachers union of zimbabwe vaobert masaraure vari parunare nestudio 7 asi mutauriri webazi redzidzo yepasi vataungana ndoro vanoti bazi ravo harisi kunyanya kubatikana nekurangwa mabasa kwenhengo dzeatuzu uku sezvo varayiridzi vanodarika zvikamu makumi mapfumbamwe nezvishanu kubva muzana vari kuenda kumabasa hurumende ichitarisa zvichemo zvavo vandoro vanoti vanotokurudzira nhengo dzesangano iri kuti dziende kumabasa sevamwe varayiridzi vachiti atuzi ine nhengo shoma kwazvo dzinongosvika mazana matatu nemakumi masere nenhanhatu chete kana kuti 386 zvekuti kurangwa mabasa kwadzo hakutombooneki
isu hatikunyanya kubatikana nenyaya yeatuzi totonyanyawakurudzira kuti ngavaitewo sezviri kuita mamwe maticha ari kuuya kubasa tine over 95% yematicha ari kutouya kubasa sekutaura kwatiri kutoita izvezvi atuzi ingori nenhengo 386 saka mukaona ivo vari 386 vachiti havasi kuda kuya kubasa asi 145,000 vachiuya kubasa ndofunga kuti ipapapo pane pakuda kuti pagadziriswe kuatuzi ngavaitewo sezviri kungoitawo mamwe maticha gurukota redu vadlovu vakati ivo chinangwa chavo chavakatomirira pagurukota chii pamberi pemwoyo wavo ndechekuti varayiridzi vanga vari vanhu vanogara zvakanaka vavanewo mubhadharo wakanaka saka dai tangokwanisa kuti vangopihwa nguva yekuti vagadzirise zvinhu izvozvo
ivo varayiridzi vanodarika mazana matatu vamuri kutaura ivavo kuti ndo nhengo dzeatuzi imiwo sebazi rehurumende hamunzwiwo here zvichemo zvavo zvavari kutaura kunyange vari vashoma
aiwa tiri kuzvinzwa ndozvatiri kutaura kuti zvichemo tiri kuzvinzwa zvavanenge vachitaura zvichemo zvemamwe mapato emateachers union tiri kumanzwa asi tiri kuti dai mavawo hurumende nguva zvamunoona izvezvizvi yatotyora gumbo neruoko kuti iburitse maus dollar kuti ibhadhare pabonus saka pane zvakawanda zvinenge zvichiitika kudarikidza nezvekuita gurukota redu
saka mune tarisiro here yekupindura kuzvinyunyuto zvavo izvozvi sebasi
nyunyuto inenge itoripo asi chinonyanya kunetsa ndechekuti tarisiro dzacho dzinokwanisa kuzotora nguva yakati rebei nenyaya yekuti vanenge vasiri kuuya kubasa dai vanga vari kuuya kubasa zvinyunyuto zvavo zvichitaridzwa ndokunga zvaikwanisa kugadziriswa nekuchimbidza zvino kana vasiri kuuya kubasa netava kutsvagawo vamwe vanouya vachipinda panzvimbo dzavo vachiita kuti dzidzo ienderere mberi iyo dzidzo yemhando yepamusorosoro kana tazodaro tochitozoti taakuzotarisawo zvinyunyuto zvavo saka kuti tibatsirane ivo zvichitererwa nehurumende.
Mutauriri webazi redzidzo yepasi vataungana ndoro vari parunare muHarare nestudio 7. Iko zvino tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mutungamiri wenyika yeAmerica vaJoe Biden vanoti vakaudza mutungamiri wenyika yeChina vaXi Jinping mumusangano wavakaita nezuro kuti makwikwi akasimba ari pakati penyika dzavo munyaya dzezvekutengeserana hafanire kuguma akonzera hondo pakati penyika mbiri idzi. Vatungamiri ava vakataura nezuro padandemutande kwemaawa matatu. VaBiden nezuro vakaisawo ruoko rwavo pahomwe yemari inosvika trilioni imwe chete yemadhora yekugadzirisa zvivakwa zvakaita semadzamboko, njanji, migwagwa nezvimwe. Nyika dzemuAfrica dzaumba muzinda unobatsira nyika dziri mugungano iri kana kuti dzawirwa nematambudziko anokonzerwa nekushanduka kwemamiriro ekunze kana kuti Disaster Operation Center unenge uine muzinda kuNairobi muKenya. Muzinda uyu uchabatsira kuongorora mamiriro ekunze, matambudziko anokwanisa kusangana nenyika nekuda kwekusanaya zvakanaka kwemvura, mafashamu nezvimwe zvinokanganisa gohwo zvakaita seshiri nehwiza. Nyanzvi munyaya dzezveupfumi dziri kukurudzira hurumende kuti ishandise dzimwe mhando dzemoto dzakafanana nezuva nemhepo mukuwanira nyika magetsi, sezvo zvave kudhura kuramba ichigadzirisa michina yekugaya magetsi yemarasha kuhange uye kariba inoshandisa mvura. Mimwe mishina yekugaya magetsi iyi yave nemakore 54 sezvo yakaitwa munguva yerodhizha. Magetsi ave kudzima, izvo zvinonzi nenyanzvi munyaya dzezveupfumi zvave kukanganisa mabasa maindastiri zvakanyanya. Blessing Zulu Studio 7 anotipa nyaya inotevera.
Nyanzvi munyaya dzezvemabhanga vari nhengo yeZANUPF vaGilbert Mponda vanoti nyika yave kufanira kutarisa dzimwe mhando dzekugadzira magetsi.
Nguva yakadai inotiratidza kukosha kwesolar energy nesolar power nema isolated grids, ayekuti makambani ane maresources acho anokurudzirwa kuti ngaaite installation yesolar yekushandisa magetsi anobva muzuva. Izvo zvinodhura pakuisa, asi kuenda mberi anenge ava mahara, anenge ava machena. Saka zvinhu zvekuti takatarisa kuri kuenda nyika ne tikatarisa last week but one kwanga kune conference COP26 yenyaya yeglobal warming ne changing of weather patterns. Zvinoreva izvo kuti tinofanira kuchimuva towards green energy or clean renewable energy zvakafanana nezvo zvesolar zvatiri kutaura izvi. Saka mukana wekuti makambani nenyika zvakare iinvest a bit more in solar power and solar farms and solar projects. Nekuti kunoti kariba nehwange pari kupinda mari dzakati wandei gore negore, asi mafeiri yacho haaperi, maload shedding ramba ichingoitika.
Vamponda vatiwo imwe nyanzvi munyaya dzezveupfumi vaVictor Boroma vativo vemabhizimisi vave kumanikidzwa kushandisa dzimwe mhando dzinodhura dzekugadzira magetsi kuti varambe vachienderera mberi nebasa.
Kushaika kwemagetsi kunoita kuti vemabhizimisi nevemakambani vashandise mari yakawanda vachitenga dhiziri, zvinoita kuti zvigadzirwa nezvitengeswa zvavo zvidhure. Nekudaro kushomeka kwemagetsi kunokwidza mitengo yezvinhu zvinogadzirwa munyika yeZimbabwe. Kune imwewo mishini inisingatoshandi zvakanaka nemajenareta. Zvichireva kuti kushaika kwemagetsi kunoita kuti vemabhizimisi varasikirwe nemari yakawanda.
Nyanzvi munyaya dzezveupfumi vachishanda nesangano reLabour and Economic Development Research Institute of Zimbabwe Dr. Prosper Chitambara vatiwo
Nyaya dzeproduction cost muindustry kumafamazi nemamwe masectors wana mining ya affect yakanganisika zvakanyanyisisa, zvo affect all viability yao, zvo affect all even ma profits ao. Saka I think idambudziko iroro nekuti magetsi anokosha ndo yatikati the biggest enabler panyaya dzezvemabhizimusi munyika yega yega. Inflation ichakwira zvoita kuti cost of living yokwira, ma real incomes evanhu evashandi munhu wese anoaffectika, anoderedzeka. Zvakamanika yatingati loss of value in terms of my real incomes emaindividuals, emahousehold, emabhizinesi. Uyewo zvakare hurumende, nekuti hurumende wo zvakare ikey economic agent muecony.
Munyori mkuru musangano revashandi reZimbabwe Congress of Trade Unions vaJafet Moyo vanotiwo zvino hazvina kumira zvakanaka kuvashandi.
Dambudziko rekushaika kwemagetsi rinokanganisa vashandi panzira dzakati wandei. Rinowanza vasa kuvashandi vakawanda. Kana mambogara kusina magetsi, vasa rinoita vanoti pachirungu backlog. Zvinoreva kuti basa rinotoungana kana magetsi azodzoka tozoona vashandi vakutoshanda nguva yakati revei nenguva inofanira kuva vachizorora. Saka kushaya kwamagetsi kunogona kupa vashandi pressure kumabasa nekuti nguva yekudeliver maorders acho inogona kusarira kumashure. Toona zvekare kuti pavanofamba vashandi nzvimbo dzakawanda zvinenge zvisina kuvhenekwa, vanobatwa kana kuti kunoitwa robhari usiku pavanodzika motokari vachibva kumabasa nenyaya yekuti panenge pari parima.
Sachigaro weZesa vaSidney Gata vakaudza bepanhau reSunday Mail kuti Zesa inoda mari inosvika mabhiriyoni makumi manomwe nerimwe kana kuti 71 billion kugadzirisa dambudziko remagetsi. Vagata vanoti zvimwe zvirikuda kuitwa kugadzirisa magwenya matsva emagetsi kuBatoka Hydropower Station uye Zambezi Kafue anoshandisa simba remvura kubva muna Zambezi. Vagata vakatiwo zvimwe zvirikukanganisa nyaya yemagetsi michina yasakara, mari iri kubhadharwa nevanhu yavanoti ishoma uye kushayikwa kwemari yekunze.
Munhau dzemitambo, Sports and Recreation Commission yamisa basa bhodhi reZifa nhasi. Mumashoko kuvatori venhau, SRC iri kupomera Zifa mhosva yekuita uori kusaongorora kumbunyikidzwa kwemadzimai anoridza pembe, kutadza kutungamira nhabvu nezvimwe. Mukuziya nyaya iyi, Blessing Zulu Studio 7 abata nyanzvi munyaya dzezvemitambo vamomoyo.
Panhau yabuda nhasi yekuti bato reSRC ra suspenda Zifa board, ndaona hangu zvikonzero zvavanyura pasi apo vachiti vamisa Zifa board. Handipokani nekumiswa kweZifa board, ndinonyanyopokana nenguva yavada kuzviita, nekuti tese tinoziva kuti panomiswa Zifa board neSRC inova iyo ruoko rwakamirira hurumende, FIFA haibvumiri. Zvinoreva izvo kuti kana FIFA ikagara pasi ikatarisisa, inogona kupa danho rekuti bhora rimbomira remuZimbabwe remanational teams. Zvinova zvinoafekta vakomana vazhinji nevasikana vazhinji vakawanda vanga vachitambira maWarriors, uyezve zvinokanganisa urongwa wanga uripo kunotamba zvakanaka kuAFCON.
Manga muchitarisira kuti SRC ingadai yakatora matano rini panyaya iyi, kuri kuti ndo zvayanga ichida kuita?
Ndaachitarisira kudai vanga vachida kuita izvozvo, dai vangomirira kuti vakomana vatange vaenda vanotamba kuAFCON kuCameroon, then vachidzoka zvavo vogara navo pasi voti kwete, pane zvanga zvichiitika kuZifa tombomira yedu zvenhabvu tichigadzirisa kuti zvinhu zvedu zviite zvakanaka. Asi sekuona kwangu, nyaya dzaiswa pamberi neSRC, Zifa inofanira kungobudawo pachena ichitsanangura kuti zvinhu zvacho zvakafamba sei, kuitira kuti bhora redu rifambe mberi. Kana zvisina kugadziriswa, Zifa yogadzirisa kuitira kuti bhora rifambire mberi.
Ko munoonawo sei nyaya yekuti mutambi ane mukurumbira wechikwata chemaWarriors kama Biliata ari kuti haachadi kutambira chikwata cheZimbabwe National Team?
Blessing, ini ndashamisika nedanho ratorwa na kama iri rekuti aregedze kutambira maWarriors, nekuti at age 31 kama iko zvino izvi atori papik, uyezve tiri kutomuda kuti anga aramba achitamba ari kumaWarriors. Asi ndodaira kuti zviripo zvimwe zvatinge tisingazivi zvinenge zvichiitika kwaari, pamwe kuburikidza paanouya kuzotambira maWarriors zvinenge zvichimubata asingakwanisi kuzvibudisa pachena.
Nyanzvi munyaya dzezvemitambo vamomoyo vari parunhare muHarare naBlessing Zulu Studio 7. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare mangwana. Kana mshida ututumira tamba mbosha zitu mireiko studio7@voanews.com. Muno kwansi okunzwa na uzedu pa www.voashona.com. Ini ndini Jonga Kandemi irindiri mu Washington DC.
Soku izika disenda baku VOA Ndebele. Amachono zisobo, selamukela uhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza kuse Washington DC. Namukela ngenjabulo kustudio 7 ngolwesibili mhla ka 16 kuLwezi 2021 ngusithandekile Mhlanga endabeni zethu lamhlanje.
Sosela izikhali zethu phansi ngoba sikhalaza ngeholo lethu esilithola elincane alisenelisi ukuthenga ulutho. Yikho sivumelene njengenhlanganiso ukuthi hayi thina sizathi sihlale phansi uhulumende aka aze asize, njalo sikhuluma ngendaba yebonus.
Abenhlanganiso yababalisi abafundisa emaphandleni e-Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe bethule umbiko othi amalunga abo aqale ukukhalala umsebenzi izolo okuzaqhubeka kwensuku ezilitshumi lambili ezilandelayo.
Let us continue to take advantage of the various trade showcases, fairs, such as this inter-African trade fair, promote investment, treaties,
uMongameli Emerson Mnangagwa uphindele ekhaya namhlanje evela emhlanganweni wokuphawula ngokusemthethweni umbukiso wezokuthengiselana we-Intra-African Trade Fair eSouth Africa. Abamabandla ezombusazwe kanye labenhlanganiso ezizimeleyo bathi sebeqinisa imikhankaso yokukhuthaza abantu ukuthi bebhalisele ukuvota. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kuwona lo umsakazo. Abenhlanganiso yababalisi abafundisa emaphandleni e-Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe bethule umbiko othi amalunga abo aqale ukukhalala umsebenzi izolo okuzaqhubeka okwensuku ezilitshumi lambili ezilandelayo, besithi bafuna umqhatshi abangezelele iholo. Obathabile Masuku sethulela lolu daba ngogcweleyo.
Ababalisi bakhalala umsebenzi ngesikhathi lapho abafundi bekhangelelwe ukuqala ukubhala imihloliso ngeviki ezayo. Bathi isinqumo sokuphiwa ibonus ngedola leMelika asisoke silethe umahluko ngoba kuza kwenziwa okwenyanga eyodwa kuphela. Umnumzana Fortune Jamela unobhala wenhlanganiso yababalisi e-Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe uchasisa injongo yokuthatha lelinyathelo.
Kulezi i-12 days ezifakwe i-athuzi esikunazelelayo ukuthi uhulumende kumele abonise ngokuqakatheka ukuthi abantu bahole i-US dollar, ngoba kumanje nje i-economy ngendlela i-inflation yenza ngayo imali ayisathengi. Yikho la uhulumende uzawathi uyasizwela ngoba uyabona ukuthi i-economy njani, but i-economy ayiqalanga namuhla ukuba nje uhulumende kabhadale abantu ngama-US dollars imali ulayo.
Uqhubekela phambili uJamela echasisa inkinga ababalisi ababhekane lazo ekubhaliseni imihloliso.
Izinseki yenza nje into engayifanelanga ukuthi iyenze, ngoba umbalisi engalahla amaphepha wezinseki uyabotshwa lokubotshwa xoshwe lomsebenzi. Kodwa umbalisi engaba ku-accident ephethe izinto zenzinseki, izinseki ayimkompensate umbalisi, ithi ayila contract lombalisi. Manje ngingela contract lombalisi, umbalisi uzasebenza njani ngela contract? Na ababalisi abasozi bahambe ku-invigilation ngoba abala contract. Nxa izinseki ifuna abantu ba-invigilate, ayibasayenzi i-contract.
Unkosikazi Sukoluhle Ndlovu, umgcini sihlalo wenhlanganiso e-Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe eMatabeleland North, uthi abakukhangeleleyo ikuphiwa iholo ababelithola ngomnyaka ka-2018.
Siphosela izikhali zethu phansi ngoba sikhalaza ngeholo lethu esilithola elincane alisenelisi ukuthenga ulutho. Yikho sivumelene njengenhlanganiso ukuthi hayi thina sizathi sihlale phansi uhulumende aka aze asize, njalo sikhuluma ngendaba yebonus. Akusoze kusincedethe ngoba babe kuyinto eyiwo ezayenzakala inyanga nale. Kodwa sidinga ukuthi uhulumende abisele iholo lethu kulapho elalikhona khona ngo-2018 li-540.
isikhulumeli sogatsha lwezemfundo umnumzana Thawungana Ndoro uthi okubathabisayo ukuthi ababalisi baqhubeka besiya emsebenzini kungakhathalekile okuvela kunhlanganiso zabo.
The Ministry of Primary and Secondary Education is very much encouraged by the commitment to duty of our noble teachers.
Ugatsha lwezemfundo liyakhuthazeka ngokuzimisela kwababalisi abaqhubeka besiya emsebenzini. Izolo elizweni lonke inani lababalisi abahambe emsebenzini bayi 94.53%. Singakhangela emathebeleni South bebeyi 96.67%. Ngalokhu siyakhuthazeka ukuba ababalisi lonke besiya emsebenzini.
Unkosikazi Nicolette Dlamini, isikhulumeli senhlanganiso yemihloliso eZimbabwe Schools Examination Council, uthi ababalisi kumele bakhonone kumqhathi wabo ngoba okwabo ekuletha imihloliso gabala zikolo. Kungakho imbadalo yokubhalisa imihloliso kumele ivele kumqhathi wababalisi. Asenelisanga ukuxhumana lomphathi ntambo obona ngokuqhatshwa kwezisebenzi zikahulumende usikhwica mfundo Paul Mavima ngoba ubengadobhi ucingo lwakhe. Kumaviki ambalwa adlileyo, inhlanganiso yeZimbabwe National Statistics Agency iZimstat yethule umbiko othi indleko yemuli ebunjwa ngabantu abayisithupha isifika kunkulungwane phose ezingamachumi amane i-39,924 ukuze benelise ukuphila kuhle. AbeZimstat bathi njalo bananzelele ukuthi intengo yempahla ilokhe ikhuphuka mihla ngemihla. Ngokunanzelela ukuthiwa yi-food poverty datum line, umuntu oyedwa kumele athole inkulungwane phose ezinhlanu zamadola i-4,734. Ngimele Studio 7 yokobulawayo, ngingubathabile Masuku.
Abogatsha lwezempilakahle babika ukuthi sebeyizigidi phose ezintathu lengxenye 3.5 million asebehlatshwe ijekiseni yokuzivikela ku-COVID-19, okulinani eligoqela izigidi ezedlula ezimbili lengxenye 2.7 million zabahlatshwe amajekiseni omabili i-first le-second dose. Sebezinkulungwane ezedlula kancane ikhulu 133,000 asebahlaselwa yi-coronavirus lokhe yaqhamukayo eZimbabwe nyakenye, okugoqela abasindayo abazinkulungwane ezedlula ezilikhulu i-128,000 kwabhubha abazinkulungwane phose ezinhlanu i-4,600. Umongameli Emmerson Mnangagwa uphindele ekhaya ngemva kokuya phatheka emhlanganweni wenkokheli yamazwe yawezwekazi le-Afrika wokuphawula ngokusemthethweni umbukiso wezokuthengiselana we-Intra-African Trade Fair oqhutshelwe eThekwini kwele-South Africa. UMavis Kamau usethulela lolu daba.
Emazwini akhe awethule emkhosini lo, uMnangagwa uthe imbukiso yalolu hlobo iqakathekile kakhulu ekuthuthukiseni umsebenzi wokuthengiselana phakathi kwamazwe awezwekazi le-Afrika.
Let us continue to take advantage of the various trade showcase fairs, such as this intra-African trade fair, promote investment opportunities, products and services we offer.
Masiqhubekeleni phambili ukusebenzisa imibukiso yalolu hlobo okufana lowe Intra-African Trade Fair ukuthuthukisa amathuba okuthengiselana impahla lalokho esikwenzayo emazweni ethu.
Isiphathamandla senhlanganiso eqondisa umsebenzi wokuthengiselana eYezimtrade, umnumzana Alani Majuru, utshele abephephandaba leHerald ukuba bahambile embukisweni lo ngoba bewabona amathuba okuthuthukisa ukuthengiswa kwempahla yeZimbabwe kwamanye amazwe awezwekazi le-Afrika. Kodwa umnumzana Solomon Dube wakobulawayo ungomunye wabathi lanxa iqakathekile imibukiso yalolu hlobo besingekho isizathu sokuba uMnangagwa kube nguye oyingenayo isikhathi sonke.
Mina ngibona ngani lapha ukuwestwa isikhathi le foreign currency le evela ikhona eLutshwana, ngoba siyazi mhlophe ukuthi ama-trip akhe la upresident awalethi result ngitsho. Akula ma-investors abonakalayo kuya kunini ehamba. Ama-investors osiwabonayo ngama-China kuphela. Kodwa siyazi sonke ukuthi i-foreign currency le esetshenziswayo ayikho, njalo amatitshala afuna yona ayakhalaza ukuthi afuna imali nge-foreign currency njengalokho bekuyikho kudala, kodwa baphiwa ama-excuses amaningi.
okungumbono ogcizelelwe ingcwethi ecubungula ezomnotho umnumzana Masimba Manyanya.
The country is at a crisis, in a very deep situation of crisis where there is lack of expectation for better things. The school situation, education policies, we're talking about the health policies. The only person I know in this country who can say anything better about what we are doing is Ntuli Ncube, the Minister of Finance.
Ilizwe lisenkingeni okwesibanga esiphezulu kakhulu, lingekho ithemba lokuthi kuza kuba ngcono. Isimo ezikolweni, inhlelo zemfundo, sikhuluma ngezempilakahle lokunye okuningi. Munye kuphela okhuluma kuhle ngesimo eselizweni ngumthuli Ncube, umphathi ntambo ogatsha lwezemali.
Umhlangano owenziwe ekusungulweni kwalombukiso ubikwa ubukhanyelelwe ukugxila ekuhlaziyeni isivumelwano esisanda kwenziwa sokuthengiselana ese-Africa Continental Free Trade Agreement, AFCFTA. Lesi sivumelwano sibikwa silakho ukuphathisa ekuthini abamankampani aseZimbabwe banelise ukuyathengisa impahla yabo emikambo echiyeneyo yasezwekazi le-Africa. Kunje inhlanganiso yeZimtrade ikhokhele iqula labamankampani angamachumi amathathu akuleli ayephatheka ukubukisa impahla echiyeneyo elungiswa elizweni. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, nginguMavis Gama.
Abamabandla ezombusazwe kanye labenhlanganiso ezizimeleyo bathi sebeqinisa imikhankaso yokukhuthaza abantu ukuthi bebhalisele ukuvota phambilini kokhetho lwe-ZEC olukhangelelwe ukuqhuba lomsebenzi endaweni eziningi zelizwe kusukela ekuqaleni kwenyanga ezayo kusiya ku-21. Inhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association ithi izasungula olwayo uhlelo ngolwesihlanu, njalo ibandla le-MDC Alliance lithi lisungule olwalo izolo. Umsekeli wesikhulumeli sebandla le-MDC Alliance umnumzana Gift Siziba usichathisela okuningi ngohlelo lwabo kanye lodaba abalukhweza imthethwandaba olokuthi abangalencwadi zokuzala beziphiwe.
Ngiyabonga thina njengebandla le-Movement for Democratic Change Alliance etungamelwa ngu-Advocate Nelson Chamisa, qale uhlelo lokuthi-ke sisukumise-ke uhlelo lwe-voter registration lapho-ke esikwazi khona ukuthi abantu mhlaka 6 December for 15 days kuzabe kuvulwa amasente okuthi abantu be-register. So kathesi encourage abantu abatshiyeneke kakhulu abatsha ukubana be-register ukuvota. So sizabe sikhuluma-ke labatsha abangamavenda, abatshayeli izimota, sikhuluma labatsha abasezikolo, sikhuluma labatsha abakuma-arts and industry, sikhuluma labatsha-ke abasebenza ezibhedlela, esipoliseni, emasotsheni, abatshiyeneyo ukuthi abantu-ke be-register ukuvota, ikakhulu kathesi sikhangele ku-family level ngoba sibona ukuthi emulini yikho lapho abantu asebangathathana khona ukuthi aningathatha umntwana amseregisti ukuvota ethathe sisi bakhe labobhuti bakhe labana bakhe as long as bekuma-ages aqala ku-18 kusiyaphezulu behambe ukuthi beregisti ukuvota.
Lizawuqhuba njani lo mkhankaso? Ngobani abazahamba ezigabeni ezijiyeneyo betshela abantu ukuthi bevote, njalo bazakwenza njani?
So silabantu abajiyeneyo siqalisela ku-organizing department eku-national level ebeseya phansi. So into esiyenze ukubana ibandla lideploye ama-standing committee members ukuthi beZimbabwe yonke jikelele, abanye bekuma-province bemonitor, besehla besiya kuma-district, besehla besiya kuma-branch, siyephelela ezimulini lapho esizameka shoti ukubana imeseji fanele ihambe iziyefika-ke egedini lezizukulwane zonke zeZimbabwe ukubana wonke umuntu ongarejistanga ukuvota. Sesithole-ke indawo yokubana-ke simeke sure ukuthi abantu bonke register ukuvota, ikakhulu nxa kuvulwa iblitz mhlaka 97.
Labo abangalancwadi zokuzalwa-ke izithupha nama-birth certificate, kuyini elizakwenza ukubona ukuthi wonke umuntu uyenelisa ukuthi abhalisele ukuvota? Lukhona yini olunye usizo kumbe kubatshela nje kuphela ukuthi hhayi hambani liyebhalisele ukuvota?
Ja, okokuqala ikubana-ke silo ndaba yethu abathi i-public interest litigation, lapho esihambise khona indaba kodwa kubana kulungisa indaba kona ku-registrar's office ikwani sukubana ke ipavanti stupa nge namba ezine obo sibili kubana ke sikamisi ndawe kubana ngaso kunikwa ke ivota registration ama ema center kube labantu abathathu stupa so ngoba okusemthethweni ukuthi kufanele ukuthi kuqale ke abantu abangela stupa repi stupa bese kubuya abantu kuze be register ukwenza ukuthi siyelandele process e delimitation yiwo okufanele kube yihlelo lwezeki olusemthethweni so sizameka ukuthi kubana ngaso kuvula abangela stupa kuyabizwa ke i-office ka-registrar eniki stupa kuba nihambe ke ezigabeni village by village ward by ward constituency bekwanisa ukubana abantu bephiwe izithupa ukuze bevunyelwe ukubana berejiste ukuvota.
Lo ngumnumzana Gift asiziba umsekeli wesikhulumeli sebandla MDC Alliance esixoxelaye eseHarare. Uhulumende uthi usesungule uhlelo lokunikeza abantu izithupa ngenyanga edluleyo lanxa abanye besithi kuthola abalutshwana ngelanga.
Yebo, mthwakazi omuhle. Siyalinxusa kuhlelo lwabatsha olwe The Connection esilethulela maviki wonke ngolwesibili ngo 8 PM. Namhla sihlolisisa imizamo kamongameli Emmerson Mnangagwa yokuthuthukisa impilo zabasakhulayo elizweni lokhe wathatha intambo zombuso ngomnyaka ka-2017. Silukandaba lingakhuthwa ilolu hlelo lilami uMike Hove ngo 8 ntambama.
Ngesikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane.
Umongameli Joe Biden wele Melika usayine umthetho omvumela ukuqhubeka ngohlelo lwakhe lokuthuthukisa inhlangothi ezitshiyeneyo zelizwe lakhe olubiza i-trillion yamadola. Injongo enkulu yalolu hlelo yokulungisisa imigwaqo, amabhuloho, umsebenzi wokuthwala kwabantu lempahla okwaloliwe lokunye, kanye lokuqinisa umsebenzi wokutholakala lula kubulembu be-internet emuntwini wonke waseMelika. Umnumzana Steve Bannon, umngane omkhulu owayengumongameli wele Melika umnumzana Donald Trump, umise phambi komthethwandaba izolo esetheswa umlando wokweyisa loba ungahloniphi idale lephalamende ele-Congress lapho eyale ukuya kuma phambi kwekomiti yaleli dale ecubungula ukuhlaselwa okwenziwe isakhiwo saleli dale ngabasekeli bakaTrump mhlaka-6 Zibandlela nyakenye. UBannon ungazange alilandule loba ukuvuma leli cala ukhangelelwe ukuphindela emthethwandaba ngolwesine.
Ingcwethi kwezenotho zithi ukuholiswa kwezisebenzi zikahulumende imali yebonus ngedola leMelika kuzabangela ukuthi osomabhizimusi bakhuphule intengo yempahla ngesilinganiso esikhulu. Sebelungiselela ikhefu lekhisimusi. UNtungameli Inkomo Studio 7 usethulela lolu daba.
Kuvamile ukuthi osomabhizimusi bakhuphule intengo yempahla zabo ngalesi sikhathi sokuyiwa kukhefu lekhisimusi. Kodwa okwalonyaka kuza kuba ngokuphindiweyo. Kutsho ingcwethi kwezenotho umnumzana Reggie Shoko.
I think kulonyaka kuzaba nzima, amaprice azakuya phezulu ngesilinganiso esikhulu ukudlula enyakeni, ikakhulu nxa sikhangele ukuthi uhulumende usesebhadala ibhonasi yama-$70 million. Okuzayenzakala ikubana nxa sebeyibambile i-$ le kukabili ukuthi omunye bayisebenzisa i-$ kumbe bahambe emkambo nomnyama beyithengisa bese bethenga nge-RTGS. Okuzayenza ukuthi i-rate ku-black market ayincrease, i-play rate ingayincrease iba ne-effect ku-pricing ngoba ngakwazi i-restocking price. It has always gone to have a component of foreign currency ngoba most of these things are imported. Okuzayenza ukuthi ama-prices aye phezulu.
Ushoko uthi isizathu esikhulu yikuholiswa kwezisebenzi zikahulumende amabhonasi ngedola laseMelika.
Kuhle ukuthi uhulumende uyabanika ama-$70 bonus kodwa nxa sikhangele kokwezwe economy kuzaba le impact kwamanye in a wrong way ngoba kuza kukhoza i-increase yama-prices. Singakunanzelela vele eZimbabwe kulokuthi i-government inga-increase isalary yama-$70 ama-prices normally follow i-increase. Ipartiness ngesiyibalekeleleyo.
Unobhala jikelele wenhlanganiso yezisebenzi iZCTU umnumzana Jafet Moyo laye uthi ngempela buyeza ubunzima bokukhwela kwentengo ngoba amabhizimusi esecathamela amabhonasi.
Kujwayelekile ukuthi nxa umnyaka uphela kubhadalwana amabonus lentengo yezinto njalo ibe sisuka ke ikhuphuke. Abanye ke abakhangele ngezomnotho bathi kubangelwa ilokho ababubiza bethi i-supply and demand. Nxa kula abantu abaningi abalemali esikhwameni intengo isuka ikhuphuke. Sizabona ingxenye ke ingani iyehla nxa sokusiya kuJanuwari, kodwa uDisemba yena inyanga ke edulayo nxa ungumuntu odinga ukuthenga izinto ezithiyeneyo.
Umoyo uthi lanxa uhulumende ezabhadala izisebenzi zakhe ibhonasi ngedola leMelika, abaqatshi bamankampani azimeleyo bakhanya bemadolonzima ukwenza okufanayo.
Kasikhangeleli ke ukuthi izaphongukuphuma nje mahlayana singazange siyidimande besibuze. Izisebenzi eziningi zizayibuza ke imali ukuze iphume. Abaqhathi ngokwazi kwethu ngabantu angani balukhuni nxa sekubuya ekubhadaleni. So esikukhangele ukuthi kungaba lokuxabana lapha lalaphana, abantu bebanga ukuthi ibhonasi ikhona yini kayikho yini, iyenele kumbe kayenelanga. Ikujwayelekile ke ngomnyaka.
Inengi belisidla luklubhu lonyaka lanyakenye ngoba indlela zokuziphilisa kanye lemisebenzi ibekuvaliwe ngomkhuhlane we-COVID-19. Ngokunjalo ikhisimusi ayisoze itsho lutho kwabanengi lonyaka. Kucho isiphathamandla senhlanganiso emela abathengi iNational Consumer Rights Association umnumzana Efihlela Ncube.
Izaba lukhuni kakhulu ikhisimusi yalonyaka. Akula mehluko lesemnyakeni edlulileyo, abantu lokho bethwele nzima, kabasebenza abantu kanti imali yeZimbabwe kayisathengi leyo kulaba abayiholayo. Ngobunenga babantu nxa uqathanisa leminyakeni edlulileyo baphumile emsebenzini, ngakho ke kuzabe kunzima ukuthi bathenge izinto zokuzithokozisa bona labantu ababo. Lokho kuyakujwayeleka ukuthi isikhathi sokuflama-flama ntonto asikho lonyaka, abantu bazabe bethwele nzima bephakathi kosizi. Kanti ke njalo bazabe belungiselela ukuthi kuyevulwa izikolo babhadale izikolo fees, leyo mali layo kabalayo. Ngakho ke kabalayo imali ye-Christmas, kabalayo imali ye-New Year, kabalayo imali yokudla abantu nakumnyaka olandelayo, ngokuba isimo sibi, ilizwe lidilikile, kula msebenza kula economy, laba basezihlalweni hayi bamangele labo abakwazi ukuthi kwenzakalani, bayalahleka nje egcekeni ekufanele balungise.
Uhulumende uke wethusela ukubopha osomabhizimusi abakhweza intengo mahlayana kusikhatshana esedluleyo, kodwa akwaziwa ukuthi uzaluphatha njani udaba lwentengo zekhisimusi. Ngemele iStudio 7 ngiseWashington, imi uNtungamile Nkomo.
Unkosazana Mary Mubayiwa owayeyinkosikazi kamsekeli kamongameli umnumzana Constantino Chiwenga namhla uvalelwe esitokisini kulandela isinqumo somthethwandaba esokuthi ahlolwe ngodokotela ababili engakathoniswa icala letheswayo. Umantshi umnumzana Lazeni Ncube uthe unkosazana Mubayiwa uzakuba sezandleni zesitokisini seHarare Remand Prison kulandela isicelo sabathushisiwe sokuthi ahlolwe ingqondo. Lokhu kwenzakala udokotela wesibhedlela seParurenyathwa ethe kalungelanga ukumiswa phambi komthethwandaba ukuthi athoniswe. Elinye lamagqwetha akhe umnumzana David Coulthard utshele Studio 7 ukuthi basola kakhulu lesi isinqumo. Unkosazana Mubayiwa utshele intatheli zindaba ukuthi udinga usekelo lwabesifazana kulolu daba kanye lolomanyano wamazwe omhlaba olwe-United Nations ukwenzela ukuthi abone abantwabakhe abathathelwa ngumnumzana Chiwenga. Yena athi usebenzisa amandla akhe kwezombusazwe. Uyitheswa amacala agoqela elokuzama ukubulala umyeni wakhe lelenkohlakalo. Ukhangelelwe ukuhlolwa kwamalanga alichumi abuyele emthethwandaba mhlaka 26 kuyona le inyanga. Uyasabalala umkhankaso wenkundleni zokuxhumana ezebulenjini wezizalwane zaseSouth Africa ezikhuthazwa ukuthi angavuselelwa amaphemithi ezizalwane zeZimbabwe ezivumela ukusebenza lokuhlala elizweni lelo. UThuso Khumalo wesiphala oludaba eseJohannesburg kwele South Africa.
Saziphilele evalweni izizalwane zeZimbabwe ezaphiwa amaphemithi ohlobo lweZimbabwean Special Permit. Lama permit avumela ukusebenza, ufunda lokuqhuba amabhizimusi kwele South Africa azaphelelwa isikhathi mhlaka 31 Mpalakazi. Kodwa kugatsha lwendaba zasekhaya lulokhu luthule zwi ngokuthi kuza kwenzakalani. Sekuvele uhlupho lwesibili ngalolu daba. Kulequla lezalwane zakule South Africa elisebenzisa inhlelo zokuxhumana ku social media bekuthaza ukuthi ama permit la akufuzanga avuselelwe ngoba abanini bawo babathathela imsebenzi. Esinye isizalwane sakwele South Africa esizibiza GP the Caterpillar Man of South Africa wethula amazwi aqatha lenhlamba ezinkulu ngaba kwamanye amazwe.
South Africa belong to South Africans, belong to us, doesn't belong to any foreigner. If you are here in South Africa undocumented, you must move.
Leli lizwe ngelethu, hatshela abantu bokuza, abahambe.
Fathers voted for ANC to get in power. Now we live with animals. Which freedom are you talking about? Here foreigners you will be here or else will jump.
Kukasi lakhe le Facebook, umnumzana Sabelo Brown Somnisi, ukutaza izalwane zakwele South Africa ukuthi zingalali zisekela imisebenzi ithathwa ngabakwamanye amazwe. Ugcina ngokuthi abahambe. Uyuthi Stilolo yena usola ibandla libusayo le-ANC ngokubapha amaphemithi la abeZimbabwe. Ekhasini le-Twitter lolu daba lakhona lungundaba mlonyeni. UKing Josh uthi akuthabelayo ukuthi ukusweleka kwamagetsi kwele-South Africa kubulala amabhizimusi endawo zokudlela okuyizo eziqatsha abeZimbabwe abaningi. Umgcinihlalo wenhlanganiso ye-African Diaspora Global Network, umnumzana Vusumuzi Sibanda, uthi kulusizi ukuthi imikhuba enje ikhuthazwa zinkokheli zezombusazwe.
Sithi siyafisa ukuthi sisho ukuthi uhulumende akufanele ukuthi akulalele lokhu njalo akuthathele engqondweni ngoba akukho emthethweni, ngoba laba bantu abasebenzisa ama-ZEP sebeneminyaka elishumi behleli besebenzisa lama permit, okusho ukuthi sebenelungelo lokuthola ubuhlali balapha ekhaya. Okufanele ukuthi kunokuthi babe lokhu beliso sokufanele bathole ubuhlali, babe ngabahlali balapha ekhaya ngokusemthethweni.
Nesikhathi sokhetho olusanda kwedlula, amabandla athi Action SA, the Patriotic Alliance, bathole amavoti amaningi ngenxa yenkuthazo yabo yokuthi abokuza ababuyele kubo, ikakhulu labo base-South Africa ngokungekho emthethweni. Isikhulumeli senhlanganiso emela izalwane zeZimbabwe kwele-South Africa, eZimbabwe Community in South Africa, umnumzana Bongani Mkhwananzi, uthi kuyadanisa ukuzwa abantu abafuna ukuthi abantu abaningi kangaka bavuke beselizweni ngokungekho emthethweni.
Akusizi ukuthi kuvuke ekuseni sekulabantu abayi 180,000 asebenziwe baba iziphepheli ngokuswela amaphepha sebe illegal kuleli lizwe. Akungeke kuncede isimo sase-South Africa. Futhi nakho kuzoba nzima kulabo bantu ade besebephile iminyaka lawo maphemithi bawaqalela ku-2010 ukuthi dukuduku sekuvuka sekuyukuthi abasele amaphemithi.
Lobanje ugatsha lwendaba zasekhaya kwele-South Africa lungakaphawuli ngalomkhankaso, lusanda kumemezela ukuthi isaziso ngokuthi kuza kwenziwani ngala maphemithi siza kwethulwa ongakapheli umnyaka. Sekulequla labeZimbabwe esihambise uhulumende emthethwandaba liwucela ukuthi wethule isinqumo sokuthi baphiwe incwadi zokuba izalwane zakwele-South Africa kokuphela. Kodwa ngesiphathamandla se-ofisi yomeli weZimbabwe kwele-South Africa uConsul General Melody Chaurura usanda kukhuthaza abeZimbabwe abaphiwa la maphemithi ukuthi babekezele kuze kwethulwe isinqumo. Melesulo 7 Johannesburg kwele South Africa, inguthuso Kumaro.
Singakehlukani ke sikhangele ezinye zendaba ebezikhokhela. Abenhlanganiso yababalisi abafundisa emaphandleni Vethule umbiko othi amalunga abo aqale ukukhalala umsebenzi izolo okuzaqhubeka kwensuku ezilithumi lambili ezilandelayo. Umongameli Emmerson Mnangagwa uphindele ekhaya namhlanje evela emhlanganweni wokuphawula ngokusemthethweni umbukiso wezokuthengiselana we-Intra-African Trade Fair eSouth Africa. Abamabandla ezombusazwe kanye labenhlanganiso ezizimeleyo bathi sebeqinisa imikhankaso yokukhuthaza abantu ukuthi bebhalisele ukuvota. Ayike silugqiba lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo. Musithandekile Mhlanga ngikhonapha eWashington DC.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kustudio 7
kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona
Lilani.
Murara zvakanaka, mhuri yeZimbabwe.